urongwa uyu uchatanga musuwe mugovera paHarare Gardens patichatenderera mumadistricti atinawo muno muHarare tichiratidza mutungamiriri wedu nekuti sarudzo dzegore rino dziri polling station based saka taona zvakakosha tigononosvika munharaunda dzakasiyana siyana tichivaratidza mutungamiriri vachigonanosangana nevanhu vachitaura navo naizvozvo tanga tine mayouth eHarare province mastructure edu tichigona kunovazivisa nezveurongwa uyu kuti vagone kuti vanounganidza vanhu munzvimbo dzatichasvika timira tichitaura nevanhu tichitenderera Harare yese nekuratidzira mutungamiriri wedu wesarudzo dzegore rino purezidendi Dr. Thokozani Kupe
ko vachamirira bato mumatunhu akasiyana siyana kana kuti muri kungoratidza mutungamiriri webato chete
tikufamba tichiratidza mutungamiriri webato nevamwe vatungamiriri webato nevachamirira munzvimbo dzakasiyana siyana patenge tichitenderera ipapo nekuti tichatenderera Harare yose kutaura kwandaita tichatanga paHarare Gardens tofamba takananga kuHarare West tobva kuHarare West toenda kudzivarasekwa tobva kutoenda kuwadzana tichifamba takadaro kumufakose Glen Zibudiriro chazonobudira tiri kuepwezi tabuda nemuchitungwisa
ko makadii kungodaidzira musangano wekuti nhengo dzenyu dzinongouya panzvimbo imwe chete pane kutenderera matunhu ese amuri kutaura
zvekuunganidza vanhu panzvimbo one tinoona kuti mamapato anopedzisira kwaane mhirishonga kwaane nyonganyonga kana tsaona zvinenge zvichiitika nekufambisa vanhu vari munzvimbo dzisina tsarukano isu tiva kuenda kuvanhu nekuti tiri pato rinotungamirirwa nevanhu hatidi kuti vanhu vapedze pfuma yavo nekunetsa kuri kuita pfuma vachienda kunoti vanosangana nemutungamiriri saka tikutora mutungamiriri wedu tichienda naye kuvanhu achinosangana nevanhu kwavanogara achiteverawo kare matambudziko avari kusangana nawo munzvimbo idzozvo dzakasiyana siyana
zvinhu zvamakapiwa mvumo nemapurisa here izvi kana kuti hazvidi mvumo yemapurisa
takatonyorera kumapurisa tichivazivisa hatikumbiri mvumo pabumbiro remutemo tinozivisa mapurisa kuti ndo urongwa hwatinenge tinahwo takavazivisa vakataura kuti aendererai mberi neurongwa hwenyu
mune nhengo ngani dzichakwikwidza muHarare
muHarare tine nhengo 28 out of 29 tine one constituency chete ratakatadza kuita munhu saka maconstituency 28 ese tine nhengo dzichange dzakamirira musarudzo gore rino
mamwe mapato ari kuchema nenyaya yekuti havasati vawana voters roll imi mati makwanisa here kuriwana
hatisati takwanisa kuriwana takaendako tikanopiwa mafomu zvikanzinyorai mafomu aya ozoenda onoongororwa mozodzoka kwapera mazuva maviri saka naizvozvo tichadzokerako mangwana kunoti tipiwe voters roll acho sematauriro avakaita
tichitarisa mabatirwo ari kuitwa gadziriro resarudzo neezeki muri kugutsikanawo here
hatisi kugutsikana nekuti pane zvinhu zvizhinji zvavari kuita zvinombunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe zvichimbunyikidza zvakare iyo electoral act inogona kupa mufananidzo wekushedzerwa kwakaita zuva remaelections zvinopikisana neelectoral act nekuti zuva remaelections harigone kuti rinoshedzerwa kana voters roll risati vavapo asi tinoona kuti mutungamiriri wenyika wakaenderera mberi nekunoshedzera zuva richine vanhu ravachanopinda musarudzo zvisesa zvaitika tinoona zvakare kuti nyaya dzekudhindwa kweballot paper hadzisi transparent hadzisi kunatsonzwisisika kuti zviri kufamba sei kune zvizhinji zviri kuitika zvatinoona kuti pane chitsotsi chiri kuda kuitika nekuti vanhu havangaende kunomination court kunosarudzwa nhengo dzichamirira mapato akasiyana siyana vasina voters roll takaona zvakare chimiro ichocho chakatikanganisira kunyanya kuvamiriri vedu vaida kumiririra kumaruwa nekuti vaisvika kumazeki provincial offices mapepa painovhetwa paya vonzi mamazita evanhu vanga vasarudza asikonekwa muvoters roll ndogona kupa kumufananidzo kumacentral kwananga ndiri kuna baba vanga vabva kumbire vaida kutimiririra vanga vabva kumuzarabani north vanga vabva kumuzarabani south vese ava vakawanikwa vachitadza kunobudirira kusiya mapepa avo tave nhengo dzotimiririra nekuti vamwe vanhu vanga vakavasarudza vanga vasiri muvoters roll zvakare vanhu ivavo vanga vasingakwanisa kuti vamhanyori vanodzokera vanotsvaga vamwe vanhu vekuti vachagore kunovasainira vachivanominita. Saka mai regularity zvese yatiri kuona aitika panguva idzodzi dzekusarudzwa kwenhengo dzichamirira mapato akasiyana siyana. Tatiri kuda zvakare kunyorera kutichazoendesa kuelection court kuti kwakakwire irregularities akadai 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 zvichiratidza kuti zeka haina kurongeka, inofanirwa kurongeka uye haisati yava redi. Ende hatina vimbo kuti zeki ichakwanisa kutibuditsira an election iri free and fair and credible.